Vakuru vakurana bizimisi nenyanjimya dzezvopfumi avasikuwirirana panyaya yekuti dambudziko rekushomeka kwezvinhu muzvitoro uye kudhura kwazvo riri kukonzerwa nei. Vamwe vanoti zviri kukonzerwa nevanhu vakangovhunduka ndokutanga kututa zvinhu vachiisa mumatura. Asi vamwe vanoti mashoko aya manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakadzoka munyika nezuro vachibva kumusangano weUnited Nations kuNew York vakaudza vatsigiri vavo kuti pane vanhu vari kuda kupidigura hurumende yavo uye vanhu ava ndivo vari kuita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyaya dzezvoupfumi. VaMugabe vakatiwo dambudziko iri rinokwanisa kugadziriswa mazuva maviri. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vaspelan Jabangwe vanoti vanhu varingomhanya kuhodha zvinhu vachiisa mudzimba ndo vari kuita kuti zvinhu zvishayikwe muzvitoro uye zvidhure.
Zvanga zvichikonzerwa nepanic buying yanga yaitika, vanhu vachifunga kuti vamwe zvinhu zvichashayika. Yakatanga nemameseji pamasocial media meseji aisekereswa and saka vanhu vakabva vatanga nekugingoyo. Munhu akatanga ndoda kutenga 1 akutenda 20 munhu akutenga 1 time zvaizvo. Saka vanhu vaivabva vakapedza zvazoripa market vakabva vatanga kutora mazhe vazo atenga nepuraizi yepamusoro.
VaJabangwe vativo zvinokwanisika kuti dambudziko iri rigadzirike nechimbi chimbi sezvo Reserve Bank of Zimbabwe yakawana chikwereti kubva kubhanga reAfriExim Bank.
Pane loss stabilization fund yaisati yaburirwa nekuti yakadzoka kusainwa svondo zvakapera. Taiva kuzotita rimiswa dzisi but nekuti yakasainwa svondo zvakapera taatitara kuti vachatidza maro for modalities within a week or two. And that's not to stabilization comes in. It will give access to legitimate producers, to access to currents, and those legitimate distributors to access to currents. So to our reassure this with this new economy and we
vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa repeople's democratic party vatendai biti vati vanhu vari kuti zvinhu zviri munyika zvinogona kugadzirika nechimbi chimbi vari kuwanda nemunwe. Tabvunza vabiti kuti vanoona sei mashoko akataurwa navaMugabe ekuti pane vanoda kuvabvisa pachigaro nekukonzera nyonga nyonga.
Munhu ada kudonhedza vaMugabe ndivo vaMugabe vacho. Munhu ari kusabotija ikonomi ndivo vaMugabe vacho. Number one, ikonomi haisi kuprodusa. Saka makambani akavharwa, vanhu havana mabasa. Nekuti vanhu havasi kuprodusa hatikona anonzi maexport receipts. Cost of foreign currency yabva yakwira manje maUS dollar ayaya.
Vaenderera mberi vakatiwo zvakakosha kuti varombo nevari pamudyandigere vachengeterwe mari dzavo dziri mumabhanga.
Zvoda kuitwa izvozvo kuti tiavoide kuti vanhu varudze mari yavo dzemapensheni zvakamboitika 2007-2008. Mari dziri mabhengi izvo dzatitovharwa nhasi dzongonzi dzamaus dollars. Then ibhongambonga yekachi inatanga tongodzira nebhondi rakaora but vhari iripo yaprotektwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muzvina bhizimisi vaKalisto Jokonya vanotiwo Zimbabwe haingakwanise kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi kana pasina chiugadzirwa kumaindastry. VaJokonya vativo nyaya yeuori ndiyo yapawo kuti zvinhu zvitamire zvakanaka.
Corruption ikabviswa kureva kuti chero mari ikauya sei yakawanda sei chero mukaunza billion cash mangwana kana mwena unoba mari isina kuvhagwa inobuda futi mangwana tobva tasara tisina futi mari. Saka paita uori hwakadzamirira hunoshayika kuti tizive kuti mari inombobiwa nani ichinda.
Vanhu vari kutyira kuti Zimbabwe inogona kudzokera kumakore ekuma 2008 apo mitengo yezvinhu yakakwira zvisina mukara akamboona uye mabera checks achishaya simba.